tamaona mashoko emapurisa ari kutaurayo kuti kune munhu unoyo wageza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati nekuronga kwavaita kupenisirana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza mukuru wenyika zvinova zvisiri pamutemo zvose zvataurwa pamutemo wezimbabwe
vamarapira vamwe vanonongedzera voti haa paita ruoko rwezanupf apa mungati kudiiwo nemashoko iwayo
zanupf ibato riri pasi pemutemo wezimbabwe tinoga tichirangaridza vane zimbabwe kuti ukatuka zanupf hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregererwa kana kuti hauchafanirwi kusunga zvinhu zvatinowanzoona zvikurusa patiatichisangana navanhu veopposition kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwanoita zanupf kungosungwa kana kupara mhosva kwaita akufanirwa kuregerwa nokuti akabatwa kunonzi zanupf zanupf yaisavapo vageza pavaita madhirawo emaloja zanupf yaisavapo paitika zvikwezi paita kusawirirana zvese zvakaitika izvati zanupf yanga isipo ende hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zvarana chazvingoita kuti zvichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama masu evanhu asi isu sebato rezanupf titoriwo pasi pemutemo hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza
vageza havaichiri nhengo here yebato rezanupf tinonzwa kuti vanitori mucentral committee
muzanupf munhu unodzingwa kana provhinsi yarekomenda depending nekuti iye ari mustructure ipi semunhu wecentral committee provhinsi yavo yakasvisa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuduruke zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza tinokonfirma kaipolitibhuro politibhuro kana kusati ataura tingati munhu